Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, July 27th, 2016. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the clash between war veterans and President Robert Mugabe.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and at the 4930-15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voaindebele.com, and at www.voashona.com.
This is me, and you. My people will have me for yet some time. Like me, I say, well, that's your own concern. I say, I don't mind it. But don't please interfere with us. We are a free people. We are a free people. We are a free people. And keep out of our country.
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk. And this evening, we are talking about the worsening internal conflict in ZANU-PF, in the ruling ZANU-PF party.
President Mugabe told supporters today that he will remain in power despite growing calls for him to leave office for allegedly failing to run Zimbabwe. The president made these remarks at a meeting convened on Wednesday by the ruling party following a bold move by some former freedom fighters last week to dump him ahead of the 2018 presidential election.
The war veterans are claiming that President Robert Mugabe is now a liability to Zimbabweans. Two factions, one allegedly led by Vice President Emmerson Mnangagwa and another allegedly led by First Lady Grace Mugabe, are fighting for the control of the ruling party. The two are said to be harboring presidential ambitions, but they have since denied these allegations.
And so tonight, we want to hear from you, listeners and viewers, your views on this issue. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number once more again,
001-202-619-2077. But kwa nzalo mawo veterans amane kahambanga. So kwase kubuya nje amajaha lamantombazana abathize. Lapho abatshele khona ukuthi usakhona kaindawo. Eh nxa lokho ekhona kafuna umuntu omchotozayo. Omchotozayo ngokwakhe lokho.
Asizwanazwa Gibbs.
Yeah.
Andi kwa kushona ke ndama wo veterans. Asivazothuma wana wawo manje.
Ulubuya abantu la.
Yeah, abantu la.
So ama wo veterans abancane.
Ayo hazi name not mirira. If you can send your child to represent you, that's what happened.
Kutwa ke kulondoda lokuthi ong energy mdodi. Ngani uyahlabela njalo. Ube kubandlela ZANU-PF ehlale sithu ekhukhumeze umongameli. Kodwa namhla ngani bambambe ngomphimbo nje bathi ndoda. Asikufuni lapha. Angikwazi ukuhamba njani. So kuthi ukuthi kukhona ukuchama zomnyama la. Kukhona sibili.
Ndizvozvo Gibbs, hongu vateereri nevatariri, nhasi tiri kukurukura zvakare nyaya yemapishapisha anenge ari kubuda muboka revakarwawo nderusununguko pamwe chete nemuZANU-PF. Takanzwa mazuva apera vesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vachita isita zvirumura kubva kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Hatichisinei nechekuita navo, hatichavabatsiri zvakare kutsvaga rutsigiro musarudzo dza2018. Nhasiwo vamwe vakarwa hondo yerusununguko vari kutsigira vaMugabe vaitawo musangano muHarare watinonzwa kuti vazopindwawo nevechidiki wakati wandei sezvataurwa naGibbs kudarika vanga vachitarisirwa vakarwa hondo yerusununguko vachiti aiwa vavo takatovadzinga kare musangano vamuri kutaura kuti vazvirumura kubva kuna vaMugabe takavadzinga musangano kare vaMugabe wakati aiwa ndaanisingazvizivi kuti makatovadzinga kare ivavo Saka tichakupa izuva rekuti muite dzimwe sarudzo. Tanzwa zvakare vanomirira dunhu reManicaland. Muzvare Mandishimene varo zvakare vari kutungamira chimwe chikwata kana rimwe boka revakarwawondo yerusununguko vachiti kuna vamugabe tapota dzingai vaEmerson Munangagwa nekuti vanhu vari kuvatsigira ndo vacho vari kuda kukubvisai pachigaro imi vamugabe tanzwa kudaro Gibbs kuti ndo zvaitwa naMandishimene kuti aiwa dzingai vaMunangagwa
hanzi
vaMunangagwa varamba vakanyarira zvavo kusvika musangano kupere havana chavataura
kuyazi inyamazana tula kangawo kutai crocodile
crocodile
handi nekunyamunga yake
hanzi inenge yakanyarira zvayo imbobati
ya so ke sike sizwe laphutha abantu bathini lapha ke mnumzana sinomongameli Malapa Ncube othumeza umlayezelo uthi uma ukhipha umongameli Mgabe ufaka umnumzana Emerson Mnangagwa kufana nomuntu okhipha inkomo uchiya ithole elayo ukuthi lenze umsebenzi inkomo echochayo ichochisa isibaya sonke so vele izano PF kasayifuni ngoba umnqondo wayo uyafana na akulanto ezojinja so what Mr. Mongameli Malapa Ncube is saying here is you know putting Mr. Mnangagwa into that presidential seat and you know after Mgabe is gone it's like doing the same thing we are removing a certain guy that is not wanted by another one that is going to actually go ahead with what ZANU PF was doing. So
okay.
He says it's just insignificant what people don't want now is ZANU PF ZANU PF and ZANU PF should actually do away with power so that's what Mr. Malapa is saying we also have Mashume Norman who says nobody can resist the power of God. Mr. Mugabe faces the Almighty, and I think the Almighty will push him out of the throne. Then we've got Paul Montaco Dolly, who says, war veterans ruled before and not in the future. And then we've got another message from Chablani, who says, Mr. Mugabe, life president, G40 in charge. You know the kiki?
Oh, yeah.
In social media. Oh, man. The many K's. Eh?
That's mocking. Yeah. It's
that's
a mocking laugh.
Yeah. Then we've got Brian Isifile who says, Professor Jonathan Moyo for president in 2018. This is the final push. Mr. Mnangagwa must go. He must go now. Yeah.
Wambota oranyaye kuti mumwe muyimbi. Anonzi energy mutodi. Tanzwa kuti adzingwa kumusangano ikoko. Hatizivi hedu kuti vanga vaenda ikoko vamutodi vachimirira vakarwawondo yerusununguko here kana kuti vanga vari kudivire vana vevakarwawondo yerusununguko nokuti musangano wanga uri wevanhu vakarwawondo yerusununguko. Saka tanzwa kuti vatandaniswa ikoko kunzi havadi kuonekwa hatizivi zvikonzero zvaita kuti vadzingwe Gibbs asi chinhu chinonyadzisa kuti munhu ambenge achitungamira mberi achipembedza musangano wezano PF taiona vanonyora zvakawanda vamutodi zvine chekuita nekutsigira zano PF nekunyombawo vamwe vavanofunga kuti havadyidzana nezano PF zvino kana vaakutandaniswa nhasi pamusangano wakadaro zvinhu zvine zvaakunyadzisa Gibbs.
So now we have got some line guests and we are still trying to call them because numbers in Zimbabwe are a problem. We've got Honorable Joseph Chinotimba, who we are trying to contact right now. He's a ZANU-PF MP for Buhera South and a war veteran. We are also trying to get in touch with Mr. Bernard Manyadza, who is a war veteran. I'm told Mr. Manyadza is in now. So he's a war veteran and member of the former ZANLA High Command. He was in Mozambique. Mr. Bernard Manyadza, good evening and welcome to the program. Thank you very much for joining us. Chunga.
Vamanyadza tinogamuchira I pachirongwa. Vamanyadza nyaya iripo ndiyo imwe chete yatakambokurukurawo nezvaya mazuva apera yekuti kune vamwe vakarwa hondo yerusununguko vati tave kuzvirumura kubva kune mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato rezano PF vaRobert Mugabe. Imi takambotaurawo nemi makatsinira danho iroro makataiwa. Vanhu vakatanga kugunun'una kare kubva tichiri kuMozambique pakadomwa vaMugabe kuti vanga vachiita munyori mukuru webato uye mutungamiri webato. Zvii zvatingatarisa pane zvaitikawo nhasi kuti kune vamwe vakarwa hondo yerusununguko vari kuti aiwa vaMugabe havana kwavanoenda ivo vaMugabewo tanzwa vachitaura kuti ini handina kwandiri kuenda.
Nekuti consolidation yeresolution yekuVictoria Falls one center of power. No in Gwitai. So it's not even one center of power. We have a good team. Mukatime Boka, Mukatime Party, Amuchina, inner party democrats that don't want to go and say, unku ini ndo party inofana kunge ichito nyakuratira kuti zvakarwirwa zvikavirwa nevanhu vakawanda nedemokirasi zvinotangira mumba charizibeginge dhomu ndopakadia pachidzisiwa nyaya yedemokirasi kwete yekupusha kunoita autocratic dictatorship nokuti chekunzi one center of powers ndo dictatorship chaiocitpurest form in its highest form. Kwakakuikaangira sipo zvinhu zvese hakuna chimwe chinofamba bodo ezviri zviri chenyuwe ndo yatinoda zvazvikuendo of power kutoita ukaunda revolution because revolution yakange iri for democracy neindependence. Independence yes, but democracy no, because kusurukuka kunyika hazvivo kuti vanhu vayo vasununguka ichiva panyaya yedemokirasi bo dzinofanira kuita ndechekuti vantu vanofanira kusununguka kubvunza zvavanoona mionio kana ikange yakasiyana kucerebrata diversity kaikoko ndo kucerebrata dhemokirasi ka yavatombonyaya kutotaura vanazvitadzida kuna vamao mao vaitaura nyaya yedemokratic socialism kureva kuti kana iri pati inoranwa yakasiyana nekuranwa kunoitwa military izvi zvokuti one center of power zvinoendwa kumilitary at the same time kumilitary kwati zvaivi zvaiko kune consultation dzinoitwa ziya apapange pazina kungonzi agotaura ega achitaura zvandopese one center of power zvatotaurwa ndizvozvo vanhu vochimirira majomutii achiita chavoaae ionevo ini ndo yakuchemererwa tinozowana chinanzvirwa kubva one center of power kurwira kuenda padzinhu ne one center of power
asi muri kutaura kanyaya yekuti munotariswa zvedhemokirasi hamufungo here kuti kana vanhu vakanga vati vamugabe rambai muripo pachigaro ndiyo dhemokirasi yacho kupawo vamwe vanoda havo kuti vamugabe varambe vari pachigaro
zvozoitika mai ndezvekuti kana kangati varamba vari pachigaro vaya vanga vachiti ngavachimbozorora maopinion avo iwayaya ndo vanofanira kuenda kunoitwa test kwete kuti ngavadzungwe ndo zviri kwakadhemokirasi moti maopinion avo ngatoenda kunotestwa otestwa mupatika zobva ipapo kubva pasi kusvika kumusono zvotestwa ka mozobva ipapo zvoenda kunyika manji kuti zvozochiitwa here izvozvo zvochitestwa ka ndo dhemokirasi chairi chairi chaivo kwete kuti munhu anotsvaga murupu anotsvaga chikundi chekuti ndochoimbatira zvekuti one center of power rwonzi vanhu vati vanhu vapi vangani out of how many people possible
aiwa maita vamanyadzi ramba hanyu muri parunhare Gibbs is as always talking of one center of power he's saying that's the problem that Zimbabwe has had for the past years that of one center of power President Mugabe being in charge of almost everything. He credited them to the military, but he said still in the military, there are consultations that are made, not that people just say this is what is going to happen or these are the laws or rules to follow. That's a dictatorship.
Now, Chonga, we've got Mr. Tumisani Nkomo, who is an independent political analyst based in Bulawayo. Mr. Nkomo, good evening and welcome to the program.
Good evening. How are you?
No, we are very fine. Now, I guess you've been following events in Zimbabwe, and today the president was addressing some people who were supposed to be war veterans, but apparently it seems as if most of them may have been some other people. So what is your take on exactly what is going on, you know, and the president further said he's not going anywhere?
Yeah, it's quite clear, first of all, that those people that are being addressed, some of them were school children, some were just accidentally picked from the ranks of the unemployed, but it was actually quite clear that most of those people were not genuine war veterans. Mm-hmm. And secondly, again, it shows a lot of desperation because the war vets traditionally and historically since 1998-1999 have always supported Mugabe and the ruling party. So, you know, with the statement that came out a few days ago, this was a panic reaction, that statement. It was a panic reaction to the fact that the war veterans have abandoned Mugabe finally. So really, it shows that he's now running away from his own shadow. As you saw, one of the speakers lambasted Emmerson Mnangagwa. So it clearly shows that the center is not holding, and all the pillars around him, including the securitocracy, are beginning to collapse around him, because some of the workers that are not demobilized, that are still in the military, I expect they're behind that statement, and surely it looks like the center is not holding and things are falling apart from Mugabe and his strongmen.
Thank you very much, Mr. Komo. And I think we are now joined by Honorable Joseph Chinotimba, who is the Member of Parliament for Bugera South, and he's a war veteran. Honorable Chinotimba, good evening, and welcome to the program.
Good evening, good night.
Yeah. Yes, good evening. So thank you for joining us.
Yes.
Chinotimba, tinonzwa kuti nasi maswera muri mushishi rekugadzirisa zvinhu. Zvichitevera mashoko akataurwa nevamwe vari musangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, yekuti aiwa tazvirumura kubva kuna vaMugabe. Tanzwa kuti pamusangano wanhasi pabuda mashoko ekuti aiwa ivo vakataura izvozvo, kana kuti vakanyora community iyoyo, vanhu vakanga vakatodzingwa kare musangano. VaMugabe vachiti aiwa tichazokupai zuva rekuti munge muchisarudza utungamiri hutsva. Mungatitsanangurira kuti zvii zvatora nzvimbo?
Jonga, ndiri kutaura naJonga Kandimiri.
Jonga Kandimiri.
Jonga Kandimiri, ndakakuudza iwewe kuti izvi zvekutamba nemadhaka izvi vasina mvura. Last week ndakakutaurirai kuti aiwa vana vadiki avo, vana vakafanana nana Tendai Biti, ukaona vabva mupati waparara. Saka ava vana vakanyora ava ndakakuudzai kuti hakuna zvakadaro. The real war veteran we are there. Hakuna real war veteran inobva pana baba wayo kana mwana anobva pana baba wake. Just because paita nzara paita kuti baba ndichakudii, kana wakriticizwa, kana kuti wazvimba chibva panapa undobika uko wocha baba ndichakudii nekuti mandibikisa, mai ndichakuitii mai nekuti mandibikisa. Ndo zvaitaura vaMugabe nesu kuti aiwazve, ko ivo vana vacho ngavachiuya zvepano kana vaine masimba wakuita chakudiya vaMugabe vachitaura pano, hapana abuda. Chiuyai muchidudze kanyaya yacho yamuri kuti hapana abuda. Saka ino, you can't say if a bull rinoonekwa nemavanga. We ndine zibhuru kumusha kwangu uko, ukaona rabuda chozvo choriona raane mavanga ratungwa tungwa icho zvekuti ibhuru. Zvino zvimabhuru izvi zvinoti kana zvaakutsvagwa hazvichaonekwi, haasi mabhuru. Saka iwo musangano waitwa iyowo taida kutsvaga kuti bhuru nderipi. Zvino tazoona vaMugabe ariro bhuru guru chairo pamberi pemange pazibhuru.
Aiwa maita vachinotimba. Asi tichitarisa uwandu hwevanhu vabuda, ndohama muchitarisira here? Nokuti tainzwa kurudziro yekuti mao veterans anga achipinda musangano iwe.
Uwandu hwabuda hunoziva kuti the war veterans, the war Zimbabwe, we are now left with almost about 38,000 plus. The war veterans who are still alive is 38,000. Plus vana vavo, vana vemao veterans, they are almost about 20-something thousand. Plus madzimai avo, they are almost about kuma vato madzimai acho akatoada kutoti pfure mao veterans acho nekuti vamwe vakafa vachisa madzimai. Saka we were thinking about nemadzimai edu nevana vedu, tatichifungira kuti tinosvika kuma almost about kuma 78,000. But the number which was there is almost about kuma 30,000. Look, nekunze kwazara 40,000 lasika.
Aiwa panga paine huwandu vachinotimba. Regai tinzwe kuti vamanyadza vanoti iwo kune zvataurwa navachinotimba.
Wanzwa here nyaya ndataura kuti vana vedu madzima edu nesuma wo veteran
ndizvozvo
handitika tese apa tirima wo veteran tese wega takaenda ku wakaenda ku hondo kana kuti mudzimaenda kana murova ndiri pano kuti mukadzi wa mugabe ndi first lady mukadzi wo veteran
muwo veteran mwana wacho ndiwo veteran
ndiwo veteran nokuti murgi wenhaka yababa wake taharegezi chinhu kana asinga achibata
aiwa regai tinzwe kuna vamanyadza kuti vanoti ine mashoko ataurwa navachinotimba
ndingadignifyeri mashoko ekuti mwana wo veteran
amenu ndinovimba kuti nhare yava manyadza inenge yadona
gibsmanyadza uyo unoti manyadza ngoupiko uyo wokamakoni hero
aiwa uyo anonzi ainzi munguva yehondo pakachipoera wenyu uya uyo
oho uyoyo
ehe
uyo kana ndichinge ndamira vanoziva kuti komre zvinozvamira havavanzi kuda kupikisana neni nekuti ndiri mukuru wavo by venture of the national leadership yendinayo and I'm a member of parliament saka kana ndamira kudai havavanzi kuda kupikisana nachinotimba because chinotimba munhu asina kwaakarerekera chinotaura sezvazviri
ndosaka nhare yavo yabva yadonha vasvika kutaura navachinotimba asi munguva yehondo vanga vari pamusoro penyu
avana kutya manyadza haana kutya asi andiremekedza
akuremekedza
nekuti wamuzwa wachi andiremekedza kuti handingapokana nako mune chinotimba vane vamwe vavanopokana navo but kuna chinotimba bodo sector of the war veteran respect me kana ndaakutaura
orit vamanyadza vadzoka vachinotimba vamanyadza tine urombo nhare yadonha muchitaura ndiwe endererai mberi
ndina kuvhunduka mache vachinotimba nzvimbo yavavhunduki vachinotimba hatitova zvinhu chandoda kukukomenda chete panyaya yemahovheteen ndinoda kuti ne kana tichida kuita nedignity yakakwana hatirangarire vanhu vakaita sanakomredinaizodharibwa wokutangatangavo tirangarire zvakaita vanakomred gwauya vanakubvisa gwauya vamwe magogodera vakanoterwa kuna naitumbi kumbeu nevakanoterwa kuna naichitungo izoni kuti opinioni dzavo zinofanira kunge zvichirespektwa kaitaura nyaya iyi zvinehudzamo nekuti zvikange yakosvika palevho yekungovaimoshina yekuti ini ndofanira kuti ndionekwe kuti ndinonyaya yekusapota maningi nyaya iyi sakuzezitaziya nokuti mafounding values kubvira zvichiri kuna nandp kusvika tazvosvika kwakabombazwa paafrican national union mavhalio okutangatanga akange ari one man one vote inofanira kunge iyo munzvimbo dzezvose zvatinoita izvi zvinonyadza kuti kana munhu akange autoda kutaura zvakati ozwapanduka ngaabve ngatizvide tirai tirai zvakuitwa painenge yapawa sirago haitisiri nyaya yekuobseva mafounding values ndosaka muchiona paine gakava riri kumutsa zienda nekuenda vanateura navo mavo veterans avo akaita na73 hondo ane makore 70 sezvezvo vana comrade nemis ava vatovaharawa vati kuti vana comrade gwauya ava vatoharawa nevamwe variko vakatowanda vachose kuti kange tikatamutaura nezvenyaya yai ngatipei hudzamu hunosvika omazwa kumakomandari iwayayo kana pakange pasina izvozvo tati ngatimanyirirei kungonoti vaunganidzana ndavapi tobva tatinge vana vedu ngavafanire kunge varipo nakuti ningotaura kuna vachinotimba kuti vamwe vana vedu ndo vari kutova vazvachose nenyaya yekuti madhigirii vanavo vamwe mazvii mane asi mabasa hapasina vanhu vochikonzesesa vachibva
vamanyadza regai tiedze kufonerai zvakare nhare yenyu inenge iri kuti endai chidzima regai tikufonerei zvakare regai timbopamukana kune muteerera watiinaye tichifonera zvakare vamanyadza bata yenyu vachinotimba
let's get a caller chonga
asindakakumbomupindura soko
just give us a second honorable chinotimba want to take a caller sinomnumzana ke umwale lapha ecingweni osewange baba mwale ungawutshona njani
ya sitshonetshone njani
sitshonile kakhulu ye ungathini ngodaba lolu olusegudwini fod
hayi kunzima kakhulu lokho
chasisa
kona amandla ngilanzalo angilangana ngilamandla lapho anxa ngilaleli uhlelo lolu kakhulu. Uyabona ukuthi okunye kudingeka ukuthi uNkulunkulu engenele kulokhu udaba olunjelo, angazi ukuthi ingathini.
Kodwa wena ubona ngizani ukulwisana khonokho kuphakathi kwalaba abalwela inkululeko lo mnumzane uMgabe, kuya ngaphi khonokho unxa usukhangele wena?
Ya, kakhulu njengami mina ngincane ngizelwe khonapha khonapha ngama-83 kodwa eshi ngizimanyana ngabona ukuba yela 5 years wasegeza izandla wanikeza abantu. So thina singapha kulo buzimba noma nginje lapha eZimbabwe wanje ishiphele nje umuntu usele ukuthi uNkulunkulu akangene nanjani ngoba hhayi sidlala nzima, hhayi angazi ukuthi ngathini lo uNkulunkulu yabe angangenela. Sithemba uNkulunkulu kuphela lapha eZimbabwe. Azi ukuthi ngathini nje ukuthi sigaba kunzima la.
Ye, kodwa sizwile ke uMongameli. Ye, Baba Mwali, uMongameli ukhulumile wathi usakhona ngayindawo. So wena ungathi ngikhona kho?
Amanye nxa kunjalo kuyathisa phela. Ngithemba ukuthi ngingakathesi kube la ma-free and fair election njenga-next year. 2018 ngikhashana ukuthi singafika sibile lapho abantu behambe eZimbabwe kunzima.
Singathi kona ngapho
ezeyibona sibili ngoba nxa uNkulunkulu engabekanga izandla eyi kuyasiwana.
Ye, ungathi okuhluphayo kwini mali? Okuhlupha kakhulu kwini kona?
Ayikuvumela nje njengo-2008 ama-election ucwangirayo wawina free and fair bamnyalela. So kuyamangalisa lokuthi uhamba njani. Aluba warula vele aluba konke ku-right. Nxa engarulanga kunzima futhi ngakuthina ubaba uMandela waphunga urula 5 years kuphela wanikeza umuntu ewinile kodwa wanikeza omunye yilo ilizwe lingani lihle. But lapha kuzama ukubonisana kuyalwiswana nxa kule dali vele kuphela igazi akunanto engahamba kuhle emhlabeni. But singalalelana sigezelana izandla ngibona ngani kuyabangcono kakhulu. Into engiyikhuluma leya sithi mina yimi engikhona apha engikubone wange lapho kuthi uhambayo kulo buzima obukhona.
Ye, ubuzima bangikhona ngobani?
Abantu bakhathazeka.
Ngobani ubuzima bangikhona?
Kuphila kakhulu umsebenzi akula.
Oh, okay.
Hayi, akula abantu ngabale 1% khona ukuyaphuma umuntu wavela khatshana la enxa ukuthi like yesterday emakomo. Bokunakala about 3 ama operators. That was about 38 ama operators. So ikhiwa lamanga la mali fika lapha lahleka la lamali akhangela imoto ke kuzima la. Manje zenza njani ngenxali 38 singasabali nama drivers ama operators they were about 38. Adifuna 3 kuphela. So hey kulokhu kuzima la.
Hayi, siyakuzwa izikhalazo zakho ke Baba Mwali, silethemba ukuthi kuzalunga ngelinilanga. Sibongele kakhulu baba.
Siya into engakhuluma ukuthi yathethi nje le. Ngicabanga ukuthi aliba kungaba lelinye ilizwe nje kungekho kungela bantu nje yabe kuthiwa abafuna ukuya kwelinye ilizwe njenga-out okungela bantu siqalise enye into siyane lakwakwalaba mbona ngani kungaba ngcono.
Hayi, siyakuzwa kakhulu
yeah.
Sibongile.
Yes,
siyakuzwa kakhulu baba. Hayi, sibongile kakhulu Mwali. Ungathinela kusasa. Yeah, so that was Mr. Mwali. He says he's a very, very powerless guy now because he doesn't know what to do, and the president should have actually handed over power to somebody else, maybe a few years after he took over, you know. And he says free and fair elections should be now, not in 2018. And it says it's too far because there are no jobs and people are suffering, basically. So we wish to say goodbye right now to our radio listeners, as we will now be streaming live on Facebook and at voazimbabwe.com, www.voazimbabwe.com, www.voaindebele.com, and www.voashona.com. This is Kip Stuba in Washington, D.C., saying stay tuned.
And I'm Jonga Kandemiri.